Musangano uyu wasarudza vatungamiri vatsvavana kuti vave vamwe vevatungamiri vatanhatu vanoumba National Executive Council yesangano iri. Vaobert Masaraure vanoramba vari mutungamiri wesangano iri, ukuwo vaRobson Chere vari munyori mukuru mushure mekunge vaviri ava vasarudzwa pasina anovakwikwidza. Aitwa mutevedzeri wavaMasaraure nemuzvare Gaudensia Mandopera, ukuwo mutevedzeri wavaChere ndevamunyaradzi Masiwa. Asarudzwa kuve mutauriri weAtus ndevaNation Mudzitirwa, ukuwo muzvare Brenda Musavengane vakaitwa mubati wehomwe. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, vaPeter Mtasa, vavange vari munyarikani pamusangano uyu, vakurokotedza Atuz nekukwanisa kuita kongresi yavo zvisinei nekuoma kwakaita zvinhu munyika. Vatiwo zvakakosha kuti vashandi vose munyika vabatane kuti vakwanise kubuda mumatambudziko avari.
Hazvichagone kuti tirwe tiri muzvipoka poka. Hazvigone kuti vana chiremba varwe vari vega. Hazvigone kuti varayiridzi varwe vari vega. Hazvikukwanisika kuti vana mukoti kana vanoshanda kumabhanga kana vanotsvaira varwe vari vega. Hazvikukwanisika futi kuti vashandi varwe vega, vashandi vanoshandira makambani anozivikana vasingabatani nevashandi vanozvishandira. Saka tiri kuti ngapave nekubatana kwevashandi vari mumakambani nevashandi vanozvishandira. Ngapave nekubatana kwevashandi vari kushanda mabasa mumadhorobha nevashandi vari kushanda mabasa kumareserva vachitifidha.
VaMasaraure vabvuma kuti kubatana kwakakosha, vakati sangano ravo richaramba richiedza kushanda nemamwe masangano kuti kubatana uku kuvepo.
Kuti tirwise zvine musindo tofanira kubatana sevarombo vese working class yose. Saka tiri kueducation sector muchiona takambogadzira United Federation of Zimbabwe Educators Union ranga riri gungano rekuti tibatane tese vanomirira varayiridzi vese tirwe tiri pamwe chete. Asi kubatana vanhu havabatane vari muboardroom, vanhu vanobatana vari mumatrenches. Tinokurudzira vese vatoda kuti tibatane, tinogara tichivainvita kumaactions. Ivo vakatiinvitawo tinoenda. Kana kuri kunoplana kuti toitei kuti mushanda upenyu hwake hwanaka, tinogona kuplana nevamwe pamwe chete. Kwete zvekungo dedzana kumagungano ekumwaputugadzike haisi nguva yekuunganira zvisina maturo, inguva yekutounganira kuronga kuti togwisa sei kuti mushandi asarambe ari munhapo.
VaChere vaudza Studio 7 kuti chimwe chezvisungo zvabuda ndechekuti varayiridza vazi kuzodzokera kuzvikoro pazvinovhurwa, asi vati izvi hazvirevi kuti vari kuramwa mabasa.
Basa redu tinoreda, vana havana mhosva yavakapara, vari kutadza kuti bhadhara ihurumende yedu. Saka isu zvekare chisungo ichocho chawandudzwa nekunzi tichange tichidzidzisa vana, tichatsvaga nzvimbo dzekudzidzisira vana dzisiri nzvimbo dzakavakwa nemaemployer wedu dzatinoti chikoro. Saka change tichitsvaga nzvimbo dzakaita semacommunity hall, maopen space patinenge tichiita malessons edu nevana wedu, asi hatisi kuzodzokera kunodzidzisa tiri muzvikoro. Zvehurumende iri kutinyima mari. Izvi tinozviitira kuti vaone kuti chido chekuita basa redu tinacho, asi kuti tinoda mari dzedu.
Vamwe varayiridzi vange vari pamusangano uyu vaudza Studio 7 kuti vanotsigira zvizere zvisungo zvabuda izvi. Muzvare Mary Mpatsi avo vanodzidzisa kuSlovela vati varayiridzi vekumaruwa vari kurarama upenyu hwakaoma.
Ndoshanda kunzvimbo yeSlovela ndichigara kuBulawayo. Maweekends kana uchida kuuya kumba, you have to fork out something like 120 bond. Kuuya kumba 120 bond kudzokera, which is 240. So zvinoita kuti zvireme kuti uende kumba uchinoona mwana. Mwana unenge wasiya dzimwe nguva namaid, dzimwe nguva maid aenda, you know, penyu wekurarama nemamaid dzimwe nguva it's a hustle. Saka zvinhu zvacho zviri kurema zvisingaiti. Saka as teachers dzimwe nguva tinozoona kuti tokwanisa kuita samazuva ano, ndakacherechedza kuti marayiridzi vakawanda tiri kutoita machange mani, especially panovhurwa zvikoro apa, especially isisi tinodzidzisa kumaruwa.
Sangano reAtus rakavambwa mugore ra2014 uye kongresi inotevera ichaitwa mushure memakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.